mana tukwita mubatani zwa weku batira vanhu nguva ino yes corona pane vamwe vanhu vanina mabasa vakarasikirwa nemabasa kuti vamwe vari kusevenza ma hours mashoma saka tirikuona kuti vanhu vari kuchadambudziko rekuwana chikafu kana usingasenzi sekuziya kwamunongoita nyika dzino kana usina basa unoshaya chekubata saka kune vanhu vazhinji vari kutambudzika nenyaya yechikafu saka mana ikampani inoita nezvekupa vanhu chikafu vanenge vachitambudzika kana kuti vanenge vasingakwanisi kuchiwana at that time saka mana nesaku takaiona kuti zviri nani kuti tibatsire pamwe chete tichibatsira vanhu vekunyika dzedu dzekusouthern africa vanenge vaine nidi yechikafu
munhu anonyoresa sei kuti munhu azokwanisa kunge achibatsirwa mune mama identifier sei
so chirongwa ichi chinobatsira vanhu vanogara mudunhu remontgomery county muno muarea saka zvinoitika kuti munhu akwanise kuwana chikafu anenge ari munhu watinoziva wemucommunity kana kuti munhu anenge aona maadvertisement edu atiri kuisa ekuti vanhu vazive kuti pane chirongwa chiripo chinobatsira vanhu and uye tine maoutreach workers vanhu vari kuita basa rekufamba mumacommunity akasiyana-siyana kutsvaga kuti saka vanonida rubatsiro ndaanani saka those are the three ways dzekuti munhu anokwanisa kusigna up for this program
vanhu vari kubuda pachena here vachiuya vachinyoresa kuti vava nerubatsiro nekuti tinoona kuti kazhinji semazimbabweni mumwe anogona kutofa nenzara asi achinyara kubuda pachena
tiri kuona kuti vanhu vari kubuda pachena zviri kutotishamisawo nekuti I think nguva yatiri inoi inguva iri kunetsa vanhu vakawanda ende zvinhu zviri kunetsa nekuti haisi mhosva yemunhu kuti washaya chikafu nekuti hausi kuseenza kana kuti hauna mapepa ichi this is an act of God chirwere ichi chekorona chavharidza zvinhu saka vanhu havasi kunyanya kutya kana kunyara zvavanosimboita pane dzimwe nguva nekuti vanoziva kuti zviri kuitika mazuva ano zviri beyond their control saka tiri kuona vanhu vari kubuda zviri kutotishamisawo nesu
tinozwa kuti chirongwa ichi chiri kubatsirawo vana vechikoro vangadai vari muno vakavharirwa nenguva ino yecovid-19 mungatsananguravo chiri kubatsira sei
vana vechikoro mainternational students nemastudents vazhinji vanhu vatiri kuona vari kunida chirongwa ichi vachibatsirwa nechirongwa ichi nekuti mainternships avo avainge vakaita musama anowanzovapa mari haana kunge akakwanisika kuitika nevamwe vari kure nemhuri dzavo vari kuno kuchikoro saka chirongwa chiri kuvabatsira kuvawanisa chekudya kuti vakwanise kunge vachirarama so vana vechikoro tiri kuvakurudzira zvikuru kuti kana uine need reach out kune masocial worker edu kana kuti bato resaku tikwanise kukupai zvekudya zvinovaka muviri kuti mukone kuramba muchidzidza nedzidzo yenyu saka tiri kukumbirisa kune vana vechikoro vari mucommunity medu kuti budai pachena tikubatsirei
rubatsiro rupi runenge ruchitarisirwa kuwanikwa nemunhu
chirongwa chinopa chikafu chakafanana nemavegetable nyama dzakasiyana-siyana mafrozen meat zvinhu zviri dry zvakaita sebeans dzakaoma dziya kwozoita zvinhu zviri mumagaba zvakaita sematomato soup sauce zvinoshandiswa nazvo kupika chikafu chemazuva ese uye vane zvinhuwo zvinodyiwa nemarudzi akasiyana siyana zvinhu zvakaita semaplantains zvatinoziva zvinodyiwa nekune dzimwe nyika upfuriko zvakare hwekubika sadza tinoziva kuti hunodyiwawo nevanhu vekunyika dzakasiyana siyana saka ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuwanikwa muchirongwa ichi
tichitarisa remangwana resaku pane tarisiro here yekuti muchawandudza kana kutambanudza chirongwa ichi chipindawo mune mamwe matunhu kubuda mumontgomery county
tinotarisira kuti munguva ichatevera tinenge tichikwanisa kuexpanda chirongwa ichi kuti tiende kune mamwe matunhu asi chinodetemaina kuti tidaro ndekunge tawana partner inobvuma izvozvo saka mamwe mafood banks asina marestriction tikakwanisa kunyorerana pasi tinotarisira kuti tinokwanisa kunge tichizopa vamwe vanhu kune dzimwe area chirongwa ichochi